Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivapo 16 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Awa mashoko anovhundisa nokashamadza ruzhinji rweZimbabwe nezvavakaona zvichitaurwa navanhu mumadhokumendari mana ese eAl Jazeera.
Bazi reFinancial Intelligence Unit yeRBZ inoti haina umbowo wekuti pane uori wakaitwa nevakabatwa mumambure eAl Jazeera, vachitenda kuti vaiba goridhe nekuchenesa mari dzakachena kana kuti money laundering.
Tikatarisa muhondo yerusununguko, Mozambique ndo imwe yenyika dzakatendera varwi verusununguko vemuZimbabwe kuti vange vachigara Mozambique sebhesi.
Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFilipe Nyusi vari kutarisirwa kupinda muZimbabwe mangwana murwendo rwemazuva matatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Financial Intelligence Unit, bazi reReserve Bank of Zimbabwe rinoferefeta mafambisirwo emari, rinoti ongororo yarakaita inoratidza kuti hapana umbowo wekuti vakaitwa uori nevanhu vanomwe vakadomwa neAl Jazeera kuti vakabvuma kuti vari kuita uori mukutengeswa kwegoridhe nekucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering. Mukuru weFinancial Intelligence Unit vaOliver Chipesere mumashoko kuvatori venhau vabva vazivisa kuti midziyo yevanhu ava nemari dzavange vanzi vamire kushandisa dziri mumabhanga vakwanisa havo kudzitora. Vamwe vane mari dzavange vambonzi vasatore vanosanganisira vaClopas Chidodo vanoshanda neCivil Aviation Authority, vaDavid Chiroji veimwe kambani yeRBZ inonzi Yorex, vaFrederick Kunaka veimwe kambani yeRBZ yeFidelity Printers. Vamwe vakadomwa neAl Jazeera asi vasina kuferefetwa neRBZ vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vemhuri yavo uye muzvare Henrietta Rushwaya, mukuru weZimbabwe Mining Federation. Asi mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vakati zviri kutaurwa neAl Jazeera kutungana kwembudzi. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Awa mashoko anovhundisa nokashamadza ruzhinji rweZimbabwe vachitarisa nezvavakaona zvichitaurwa navanhu mumadhokumendari mana ese eAl Jazeera. Ava vokuReserve Bank, bazi reFinancial Intelligence Unit vanoongorora kufambiswa kwemari vanoti ivo vakazobatana namapurisa anoongororawo nezvemari izvozvo vakaona kuti hapana wakaita mhosva. Asi mavonero andinoita ndokuti Reserve Bank, bazi reReserve Bank iri nevamapurisa vanotarisa nezvemari izvi vaitarisa mhosva dzinogona kunge dzakaitwa mari dzichifamba nomugwara kwaro romumabhengi. Ndosaka vakaenda ivo vakandofriza kunofana kuti mari dzavo dzibatwe kumabhengi uko vachiongorora. Asi mazivira atinoita isu ndokuti zvaitaurwa neAl Jazeera zvaitaurwa zvizhinji zvacho zvemari dzisingafambi nomumabhengi. Saka Reserve Bank yaitarisa zvatikati zvinhu mhosva dzakaitwa zviri fomo, asi Al Jazeera yakanga ichitaridza zvinhu zvizhinji zvacho zvisingaiti kumabhengi. Ndiyo nonzi money laundering iyoyo.
Mosva dzacho dzinonzi dzaipagwa nemhando yekuti hadzitogoni kana kutevererwa kunzi paparwa mosva. Dzinonge dzichimbovigwa seiko mari dzodzi dzinosvika pakushayikwa zvachose kudai.
Pasi zvatinoziva isu zvokuti tichitarisa dzimwe mari dzakambobatwa dzikanzi idzo mumwe mutungamiri wembo weZimbabwe. Wabirwa briefcase ine mari yaisvika kuma $800,000 kumba kwake kunokwa zvimbo zvinoratidza kuti mari idzo dzidzi dzirimo mudzimba dzavanhu. Reserve Bank haina kukwanisa kunotarisa mari dzine dziri kudzimba dzavanhu nokuti hakuna mutemo unoti iinde kudzimba dzavanhu.
Vekunze kwenyika vamwe vaitaurawo zvavaiona nezvavainzwa vane simba here rekuramba vachizoita tsvakurudzo pamusoro penyaya idzodzi kana iro banga renyika ratotaura kuti vari kuona sepasina mhosva?
Simba vanenge vasina rokuti vachizouya kuZimbabwe vati ko mhosva dzakaparwa dzemari muZimbabwe ndedzipi, nokuti Reserve Bank inenge yatozvivhara ikati tapedza ongororo yedu hakuna mhosva dzakaparwa muno muZimbabwe muno kunyaya dzemari dzaitaurwa neLGZL.
Saka munoona paripo pafira sarungano here? Munhau dzose dzaitaurwa idzodzi vamwe vaitobuda vachitaura zvavanoita zvatakavonawo nesuwo.
Ndofunga vamwe vaibuda vachitaura zvavaiita nezvatakavona isu vanenge vachazongopedzerana nokumabasa kwavo ikoko kuti president vachamira here naprofet Anjo nebasa ravakamupa nezvaakataura izvozvo. Ava vokuairport vava vachagara namabasa avo here nokutaura kwavakaita zvavanoita? Nokuti hatingati isu vaitaura zvemanyepoka, vaitaura chokwadi. Saka zvinogona kunge zvisina kupera, asi kuti kumabhangi uku, kuReserve Bank uku nekumapurisa uku.
Avo vanga vari nyanzvi yezveupfumi vachidzidzisa kuDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo gweta rakarerekera kubato reZANU-PF Dr. Simba Mavaza kuti tinzwewo divi ravo.
Vanoongorora nezvemari vebhanga guru reZimbabwe vanyora tsamba vachitaura kuti hapana nyaya yavawana ingaite kuti varambe vakavhara mabhanga evakataurwa mazita avo mudhokumendari riya rakanyorwa kunzi Gold Mafia.
Izvi zvinoratidzawo kuti kudini pamusoro penyaya yeGold Mafia yanga ichinetsa iyi.
Izvi zvinoratidza kuti mutemo muZimbabwe uchiri kushanda, nekuti vaongorora vakaona kuti hapana umbowo wekuti pane mari yakabuda kana yakapinda muZimbabwe. Vatarisa maakaundi vakaona kuti hamuna mari yakapinda isina tsarukano, uyezve hamuna yakabuda isina tsarukano. Hakuna vamwe umbowo unoratidza kuti vanhu ava vane mari dzavakaviga mudzimba, mumigwagwa, kuseri kweminda kana mumadhunduru. Zvoratidza izvo kuti Zimbabwe haingomhanya nemheremhere inenge yataurwa nevatori venhau. Vane vaongorori vanoongorora kuti zviri kuitwa apa izvi ichokwadi here, zvine musoro here, zvine zvazvinoreva here. Hatirambi kuti kutaura kwaHubert Angel kwakanga kune unhubu hunaradada unondira mutsime usina kujitwasa. Asi hazvireve kuti kune mari dzakabiwa. Munhu akati ndinoda kuba haasati aba. Munhu akati ndinoba haana kubatwa achiba. Angel akati ndinogona kupinza mari nekuiburitsa, nekutora ndarama nekuiburitsa. Zvese izvi hazvina umbowo kunze kwemashoko emunhu ane bapu anoda kurwa nebapu rewai.
Saka apa ndipo patoperera sarungano here apa. Zvoratidzawo kuti kudii izvi nenyaya yeGold Mafia.
Sezvo zvazvoreva pekupedzisira ndezvekuti Zimbabwe yaita zvine musoro, yaratidza kuti dhokumendari yeAlJazeera aiwa raingova nhava izere mhepo haina kwayakaenda. Asi chinofadza ndechekuti vakavabvuma kuti kana kune vamwe dzimwe nyika vanofunga kuti varida kuongorora nyaya iyi, ivo vazvipira kuti vakamira kuvabatsira vanenge vainavo kusvikira vasvikawo pavanogutsikana kuti pane nyaya here kana kuti hapana. Zvikuru seni zvekuti Zimbabwe sehurumende yayo nevakuru vehurumende havasi mukati meuori kufambisa mari zvisiri pamutemo, uyezve hakuna umbowo hwaratidza kuti izvozvizvi zviri kuitika muZimbabwe.
Avo vanga vari gweta vakarerekera kubato reZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain. Chichiri panyaya ye Reserve Bank of Zimbabwe, Governor weBanga iri, Dr. John Mangunja, vanoti matoken egoride avaka parura, aka tengeswa nemari inosvika mabiriyoni gumi nemana kana kuti 1.4 billion yemunyika. Mumashoko kuvatori venhau vamangunja vakati ruzhinji rwevanhu vakatenga mari yepadandemutande iyi vakatenga nemadhora yemunyika. RBZ inoti nemusi wechina ichange ichitengesa imwe mari yepadandemutande iyi. Vamangunja vakaparura mari iyi vachiti ichadzikamisa dhora remunyika riri kuramba richishayiwa simba. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nebhanga reIMF vakatoyambira kuti izvi hazvishandi uye zvichatokanganisa upfumi. Mari itsva iyi iri kutengeswa kutangira pamadhora gumi ekuAmerica, $10 pavanhuwo zvavo, asi ichitengeswa nemari inosvika pazviuru zvishanu kana kuti 5,000 kune vemakambani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Tukona kuti demand yema digital coins yanga yakati kwirire wanhu vazhinji vane a bit of extra or excess Zimbabwean dollars vanga vachi ndo vazhinji vari kutenga ma digital gold coins aya.
Tarisiro yevanhu ndeyekutiwo kudini apa?
Tarisiro yevanhu ndeyekuti chavabatsira kunge vachi preserve value yemari yavo. Munoona nedambudziko rekukwira kwakuchiita zvino nemazimbabwean dollars, Zimbabwe dollar inflation iyi inoita kuti value yemari yemuno irambe ichiderera. Saka munhu anenge atombowana mari in Zim dollars zvinenge zvichiita sezvino zvinenge zvakanaka kubva wangoishandisa uchitenga either madigital gold coins kana kutenga even mari yekuUnited States, maUnited States dollars.
Zviri kunzi vanhu vatenga matoken aya vakawanda, zvinorevawo kuti kudini izvi?
Hausi vanhu vakawanda of course vatenga, but ivo vatenga vacho vanhu vane mari yatingati surplus Zimbabwean dollars dzavari kushandisa kunge vachiisa mumadigital gold coins. Saka mari yakwanisa kuunganidzwa, mari yaoyo haisi mari yakanyanya kuwanda zvayo, but imari inogona kumbotapudza bit of excess limited munyika.
Inwo muri kuona sezviri kubatsira here?
Madigital gold coins anogona kuwanika some short term stabilization impact, but in the long term kana medium term to long term ana a very significant effect. Takambona even pakauya magold coins kuti pakauya akatengwa nemari yakanga yakatwandei zvakabatsira kumboderedza liquidity kana money supply in economy, but zvakangoitika kwenguva pfupi. Saka tiri kudarisira kuti stabilizing effect yemadigital gold coins inenge isiri yatingati iri sustainable kana kuti iri a long term stabilization impact, but ingori a short term impact.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Muchungamiri wenyika yeMozambique vaFilipe Nyusi vari kutarisirwa kupinda muZimbabwe mangwana murwendo rwemazuva matatu. Rwendo urwu runonzi rwakanangana nekusimbaradza nyaya dzekudyidzana munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. VaNyusi vachange vari munyika kusvika musi wa19 Chivabvu. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLivet Mugejo vakazivisa nezvekushanya kwavaNyusi nezuro uye vakati vanenge vachiperekedzwa negurukota rezvekunze amai Veronica Mokamo. varikuuyawo nemakurukota ehurumende nevamwe vakuru. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Tikatarisa tinoona kuti Zimbabwe ine potential kana kuti yatingati mukana wekuita zvakawanda, mungava mune zveupfumi, mungava mune zvinhu zvakawati wande wande. Saka nyika dzimwe kunyanyanya dziri muAfrica dzine zvekudzidza kubva kuZimbabwe, dzine mukana wekuti vakaita ukava neZimbabwe pane chavangagone kuwana. Saka ndosaka muchiona nyika dzichiedza kuuya kuzoumba ushamwari nekudyidzana nenyika yeZimbabwe.
Ndida kuti titarisise paMozambique neZimbabwe yapo kubva kumashure nhoroondo yenyika mbiri idzi imire sei kusvika patave iko zvino.
Nyika mbiri idzi dzine ukama hunobva kure. Tikatarisa muhondo yerusununguko karwa muno muZimbabwe, Mozambique ndo imwe yenyika dzakatendera varwe rusununguko muZimbabwe kuti vange vachigara nekushandisa Mozambique sebase kwavaiti vanoenda vonodzidziswa kurwa hondo vouya vachizorwa hondo kuZimbabwe. Saka kubva kare ikoko tinoona kuti ukama hwakaramba huchingoendera mberi. Tikatarisa panyaya dzezveupfumi, Zimbabwe neMozambique dzinodyidzana. Tikatarisa zvakare tine mafuta anotobva kuMozambique chifamba nepipeline kuuya kuZimbabwe. Saka zvandirikuedza kutsanangura vazininga ndezvekuti pane ukama hwakadzama pakati peZimbabwe neMozambique.
Tinombonzwawo kuti kuMozambique uko kunoitika mhirizhonga pfuti dzichitomboridziranwa. Ushamwari hwakakoshera Zimbabwe here kutamba nenyika dzinombopinda mumatambudziko akadaiwo?
Ushamwari ndinoona sekuti unogona kuparira Zimbabwe njodzi, nekuti kana zviri zvechokwadi kuti vanhu vari kurwisana kuMozambique matororo, atingati pachirungu materorist, anogona kuzoti vachiona kudyidzana iko kuri kuitika Zimbabwe neMozambique, vakanzwa kuti Zimbabwe yatumira mauto mukudyidzana, vanogona kudawo kuzorwisa Zimbabwe vachiti ayo vari kukanganisa zvavanenge vachida kuita iko kuMozambique. Saka ukama hombu tinonzwisa nhoroondo irimo, asi pane zviri kuitika kama unogona kupidza Zimbabwe muna taisirero.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kuPretoria neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anasi. Pepa naure Herald rine nyaya yekuti vari mumajeri veZimbabwe Prisons and Correctional Services vatanga urongwa hwekuona kuti ndevapi vari kupika jeri vakakodzera kuregererwa kuti vabude mujeri. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekushandisa masimba avo ari mubumbiro remutemo kuregerera vamwe vari mumajeri. Vakatongerwa kugara mumajeri kweupenyu hwavo hwose, asi vagara mujeri kwemakore makumi maviri vanokwanisa kuregererwa. Pepanhauri padande mutande rezimlive.com rine nyaya yekuti komisheni inoona nezvekuchengetedza runyararo munyika yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC inoti nyaya yekushaya mari yakakwana yave kupa kuti itadze kuita basa rayo sezviri mubumbiro remutemo. Vanhu vakawanda munyika vanonzi vari kushora komisheni iyi vachiti haina meno uye iri kukundikana kuita basa. Pepanhauri Chronicle rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakapa magwaro ekushandisa minda kana kuti mapermits kwemakore makumi matanhatu kune vechidiki gumi kuinsiza kumateveleland south. Hurumende inoti iyi inzira yekusimudzira vechidiki. Bepanhau renews day rine nyaya yekuti bato rezanu pf riri kutatarika kuwana vanhu vanouya kumisangano yaro. Izvi zvinonzi zvave kuita kuti rishandise madzishe nemasabhuku kumanikidza vanhu kuenda kumisangano iyi. Vakawanda vanonzi havasi kufara nemasarudzirwo evamiririri vachiti vakarambidzwa kuvhota musarudzo dzemaprimary dzebato. Iyo zvino yave nguva yenyu imi vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi kwese kwamuri matimba nako matsadiwa ndidzire maudio anga pane vana veZimbabwe vana Zimbabwe ati zvipo kuvhutira hatimbesa hurumende tsva zvana munangagwa zvaneta nemagodi mafio anongoba goridhi ine ndau kuti godi zvese zvichekwa zvenyika ndo vanokotora vachikutaiwa saka hationepo kuti tisavhutira matsadiwa tisiyare nechipati chisina kana hanya nevanhu tatenda matsadiwa musiri munyasha.
Ya odi ndoda kuti muisidze kwa kurwa kurya yawe kusisi ndo mwaudzo vaya vaimbotungamira urongo wema diaspora chichiwa chisangano chiyabuda na Jobbik vachisangana wa diaspora vachingosangana pa media vaya ndonguva yawe kutoti ko zvino manje vachitosangana neva diaspora vachichiro vasingakwanisi kuenda kunovhota ngumba vakwanisi kuti munhu anokwanisa kuti munhu nemunhu afaunire musha wago waga une munhu ari kudiaspora saka ukamunhu nemunhu akapromisa musha wa family yekwavo kuti mukaita izvi vanhu vabude kunovhota nemusi vachinoziva munhu wekuvhotera kuti nyika iende pananani munhu wekudiaspora anenge atoparticipate ipapo saka odini mutoisiita kwavari kuti nguva yavaimanyamanya ino ndonguva yekuti vamanyamanya vangoti zii yavachatohwikikana ndopavanofanirwa kuti vaite izvozvo manje kuti every diaspora akaparticipata achitaura kuti zivai pekuvhotera hai chero kwakanzi vanobirira hakuna nyombiriko.
Studio 7 ndinorara nayo VOA shona ne VOA ndemene nautse chokwari muZimbabwe imomo havana kana sefa havana kana dili vari just neutral handinonzwa kuva ne hope in my life nenyosi zenyu harakibda na mafe na na chunga na na wande munodani sapa VOA Studio 7. God bless you all, I love you all.
Makadini kuri Studio 7 vanatononita muno pahwande vese nevamwe vese nevateereri vestudio 7 ndingokutendai nebasa ramuri kutipa nekutizivisa zvese zviri kuitika munyika. Ndauyawo pano ndichiridza kuda kutaura nezvamunangavo tinyarei tinyareiwo chokwadi kaona vanhu takanyarara kudai nemitemo yese yamakaisa yekuti hatifanhwi kana kudemonstrata ungomaona kunge vanhu takapisa asi nenyaya yekuti makatijanyirira hatina kuona. Chitarisai muone mukada kuzvitarisa kuvakuru vemajajisi vakadzosa malamba vakamuti ngaadzokekai vachigara vachiedza kuda kumushandisa kuda kumunyikidza kodzero dzevanhu kuda kumunyikidza kodzero dzemaopposition party. Mukada kuzvitarisa kumakoti uko ari kutoshanda akamirira zvese kuti zvese zviitike ari kukondirorwa namalaba. Vasivai makaona malaba vakadzoserwa chepu nyawo yapera nekuti ndozvavakatodzosererwa izvozvo. Tikatarisa pamaerections atiri kuenda iwaya futi vakadzorerwa izvozvo kuti amalaba ndozvavakatodzorerwa kudziona kubirira sarudzo. Majaji aya amuri kuona vari kupa zvinhu zvine vari kutaura kuti mhosva yakamira so yakamira so vari kuudzwa zvekuita Wakambota ura wanu kututuku udruwa shakulita na amalaka. Chakutuza dhavu zodaka rebi chairu chiri kutichukushi ambile itakawindi ipabasa. Saka shakango mama niwe. Chakuda kutu mwenisa inda wangu wakota. Mwenisa inda wangu wakota wachanisa. Patrick was sleeping, he support. I think I am going to be a good
Magadi was a matter of the same. You could end again, I was rich for the minute. You are named Zimbabwe. I'm by to a water,
Rambai mshiti ipana uza kana haka Mazwa uuse Nuda utawaranya ya Kamsuru pa Emerson Mwamudu president Emerson anakutanga kubayo na asi Sato funduka ne gulde Emerson wakatanga kare kubwa Mkaba kare kare Iyo unuzizotu wakapa msuru mshiti magatengisa kuzambia Saka nyaheze kubwa izi Iya risi akusu kubwa kwa hari Mdote tulushanda Saka ndo mashandiro ake yao. Wano anopuruza wafinga zizo wano ita. Mwacha sunura. Kavasati wa sunura. Mareke wa gali yao.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisine ine Studio 7. Isu atina kwa taka arerekera. Tumirai mazwi yenyu pa WhatsApp number dzinoti +12024650318. Muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamepo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nevatungamiri vemaCongress vari kutarisirwa kutanga hurukuro mangwanani anhasi kuWhite House pamusoro pemuganho wechikwereti sezvo nyika iri kuramba ichiswedera pedyo nepainofanirwa kugumira kukwereta pasina chibvumirano chiripo. Musangano uyu waifanira kunge wakaitwa nemusi wechishanu asi wakamiswa kuitira kuti hurukuro dzaitwa nevashandi dzienderere mberi vakuru vehurumende neCongress vachitaura nesvondo vakati musangano wavo waive usati wapera. Mune zvemitambo tine nyaya yekuti vanoita zvemitambo vanonetsekana nenyaya yekutengeswa kwemitambo inonzi match fixing muchirungu. Mutori wedu wenhau zvemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vatambi vemitambo yakasiyana siyana muZimbabwe vachitungamirwa nemutambi wetsiva ane mukurumbira Charles Manyuti vari kuyambira nyika kuti inofanira kusandura mabatiro ainoita vatambi kuti vasapinde mumiedzo yekutengeswa kwemitambo. Manyuchi anoti Zimbabwe inofarira kugadzisa zvakasimba nyaya dzemiripo yevatambi kana kuti vanotora nzira yakarasika.
Pane kuhwina ndokuzvidzisa kuziva kuti ivako kuzvidzisa vanhu vanovariko nhandare vanogona kungotengesa nekuda kwokuti mumba hamuri kundipa chikafu munotengesa. And kushanda zvakushanda nesimba vanoshanda nesimba pane pamwe pokuti unoshanda nesimba usingaoneki usinga appreciate.
Kutengeswa kwemitambo idambudziko guru rapararira pasi rese nemhaka yekuwedzereka kwekubhejwa kwemitambo. Mugore ra2012 vamwe vatambi vechikwata chemaurias vakambomiswa basa vawanikwa vaine mhosva yekutengesa mitambo apo Zimbabwe yaishanya Asia. Asi mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission Muzvari Eleta Nengomasa vanoti vari kuita nepese pavanokwanisa kubatsira vatambi.
Tinotenda kuna Michael Kariati nenyaya yatipa. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzanhasi. Bazi reFinancial Intelligence Unit reRBZ rinoti harina umbowo hwekuti pane uori hwakaitwa nevakabatwa mumambure eAl Jazeera. mtungamiri wenyika yeMozambique vaFilipe Nyusi votarisirwa kusvika kuZimbabwe mangwana murwendo rwemazuva matatu. Tabata svika kumagumo echirongwa chanhasi ndokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndokusiyai muina Chris Gande achikupai nhau dzeIsindebele.